Kuzvikoro zvizhinji zvehurumende vadzidzi vadzoserwa kudzimba mangwanana nhasi sezvo kwanga kusina varayiridzi. Mugwaro ravanyorera kuvakuru vezvikoro nevakuru mune zvedzidzo kumatunhu, munyori mubazi rezvedzidzo yapasi Amai Tumisang-Tavela, vati vakuru vezvikoro vatore matanho kune avo vese vasiri kuenda kumabasa. Mugwaro ravo Amai Tavela vatiwo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachange vasinawo mihoro sezvo hurumende ichibhadhara chete avo vanenge vashanda. Asi munyori muZimbabwe National Educators Union vaCharles Chinosengwa vati sevarayiridzi vanga vachitarisira kuti hurumende iite hurukuro navo vachiti zvekutyichidzirwa izvo hazvina zvazvinoburisa.
Zvimwe zvezvimwe vangataura vagoita, kuti panguva yatiri iri kuda kuti hurumende igare pasi vauye titaurirane tinzwisisane. Haizi nguva yekuswera ticharwa tichiti ano iwo ukasaenda kubasa handikubhadhari, sitongoti wai wakamuka sandibhadhara handiende kubasa. Ngatigare pasi tione kuti tingaita sei. Vamutuli vanoti ikonomi iri kugurowa, but kiki racho harisi kumboratidza kuti tiri kugurowa, nenyaya yekuti isusu tiringoramba tisu tiri kusacrifiswa, tiri kungosafa. At the end chinzi implementai mapolicies egovernment. Saka handifungi kuti tingashandidzana mune zvakanaka kana secretary weeducation vachiti fundutsira.
Munyori musangano rinomirira vakuru vezvikoro Zimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vatiwo nhengo dzavadzi kuzombotevedzera zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo.
Vamwe vedu vanenge vakundikana kuva pabasa kana kuti vakundikana kuita majuti avanotarisirwa kuti vaite, havafaniri kutogwa sekuti vane mhosva, nokuti zvichemo zvavo zvavari kutaura ndizvo chaizvo izvo zvechokwadi. Tinoshamisikazve kana permanent secretary vachitaura ivi vachitora vanhu vari kukundikana nokuti vachaya zvikwanisiro sevanhu vari kurangwa mabasa. Hatiramwi mabasa, vakuru vezvikoro vanoda mabasa avo, vadzidzisi vanoda kushanda. Asi nyaya iripo ndeyekuti isu yezvino tinonyatsozviziva kuti vanoshandira mueducation system kana vachiti havana zvikwanisiro vari kureva chokwadi.
Vamwe vabereki vanotiwo pachinzvimbo chekutyichidzira varayiridzi dai hurumende yaita hurukuro navo. VaWebster Maondera vanogara musha weGlenora vati vana vavo vaviri vadzoswa nhasi mangwanani. VaMaondera vanoti dai hurumende yakoshesa upenyu hwevana yokurumidza kugadzirisa dambudziko iri.
Kurwadziwa zvikuru kuti vana havasikwanisa kuenda kuchikoro nekuda kwekuratidzira kuriita varayiridzi. Varayiridzi ava vane zvinyuito zvavo zvakakosha zvekuti vaonewo muhoro wekuti vararame. Saka ndirikuti dai hurumende yakasika kugara pasi nevarayiridzi vataurirana kuti wawirirane wapo muhoro kuti vararame kuti vana vadzokere kuchikoro. Vana wedu vatokanganisika, vakakanganiswa neCovid vachidzoka kuenda kuchikoro matema akazara. Iko zvino zvechikoro tiri tichavhurwa, vakutadza zvakare kuti vaende kuchikoro nekuda kwekuti vararidza vakuratidzira. Saka hurumende ngaichimbidzike kugara pasi nevarayiridzi kuti vanzwe zvichemo zvavo vazvigadzirise nekukasika.
Vachitaura neStudio 7 mumwe mubereki Mai Patricia Churu vatiwo vadzokera nemwana wokumba wegrade 1 mangwanani mushure mekuwana kusina varayiridzi. Amai Churu vati sezvo denda recovid-19 radzikira vanga vachitarisirawo kuti vana vave vachidzidza.
Hurumende yagadzirisa gakava riripo pakati pevadzidzisi naiyo hurumende kutiwo dai vana vachidzidza. Sevabereki takanga tagadzirirawo mushure mekunge tabhadhara mari dzezvikoro dzinodiwa, takatenga mabhuku. Chirwerewo checovid chadzikira, toshuvira kuti vana vedu dei vachidzidza, maticha osvika vachiita strike. Saka zvinhu zvinotibata sevabereki. After all vana vakapedza nguva yakareba vari mudzimba, zvinoratidza kuti choro mari dzavo dzevana hazonyatsobuda zvakanaka nekuti vana vanenge vachisarira kumashure.
Munyori wezvedzidzo muCitizens Coalition for Change Amai Evelyn Mazungu Masaiti vati varayiridzi vanofanirwa kuwana mari inoita kuti ivo vaendesewo vana kuzvikoro. Amai Masaiti vatiwo hurumende ngaidzorere varayiridzi kuti vatambire muhoro nemadhora ekuAmerica.
kutatarisa zvakawanda zvinoshotirwa mune kumadzidzisi uko zvavasinga kwanisi kuwana chikamu chaicho chaicho chokuti vadya vachakwanisi kuwana 3 decent meals pazuva dzokuti vararamise mhuri yavo. Saka tinoti isusu varayiridzi tiri kuvatsigira ngavapiwe mari yavo yakafanana nemari yavaihora muna 2018 apo vaihoreswa maus dollar $540 pamwedzi. Hurumende haingatauri kuti haina mari. Dambudziko rehurumende yava munangagwa nderekuti haisi kuprioritiza zvinhu zvakakuta sedzidzo yevana vezimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo nezvekurudziro yevabereki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.